Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri, Gumiguru 2, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Paramende inodoma nhengo dzekomiti yayo yepamusoro-soro, izere nhengo dzezanu PF. Imwe nhengo yebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa yoenda kumatare ichida kuti vaChamisa vasatambirwe somukuru webato iri. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti magwara ehurumende anobata mari neupfumi anoomesera varombo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yadoma nhengo dzekomiti yayo yepamusoro yeStanding Rules and Orders Committee, iyo izere nenhengo dzezanu PF. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzekomiti dzinoti mukuru webasa rehurumende muparamende, zvakare vari gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rezvemari vaMutuli Ncube, vapupuraito Garepi, vaSidin Sekeramai, Amai Tambudzani Muhadi, vaMathew Nyashanu, Amai Marian Chombo, Amai Tsitsi Muzenda, vaRoy Bila, Sikelela Gombo naAmai Spiwe Mukunyaidze kubva kuzanu PF. Nhengo dzeMDC mukomiti iyi ndiva Morgan Komichi, vaInnocent Gonese, vaProsper Museyami namuzvare Tabita Kumalo. Pasi pebumbiro remutemo, mutauri weparamende vaJacob Mdenda ndivo sachigaro wekomiti iyi, vachitevedzerwa nemutungamiri weSenate Amai Edna Madzongwe. Vatevedzeri vavo vaviri vanoti Amai Tsitsi Gezi navaMike Nyambuya inhengo dzekomiti iyi. VaMudenda vati komiti ichaita musangano wayo wekutanga nemusi wechishanu, uye komiti iyi inotarisirwa kudoma nhengo dzichange dzichipinda mune mamwe makomiti achange achiongorora mapazi ehurumende. Zvichakadai, nhengo dzeMDC dzinoti hadzisi kuzotaura pamusoro pemotion yekutenda mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nekuvhura kwavakaita paramende. Mumwe vatevedzeri vemutungamiri weMDC vaKomichi vati kutaura pamotion kuremekedza vaMunangagwa pamwe nekubvuma kuti vakakunda zviri pachena.
Tino God better president your speech yomunhu atisingatendi kuti akawina election. Tikaira tadibeta president wa speech kazoti tatobvuma kuti munhu akawina election ka. Batira hana kushandisa chisimba kenda papawa zvinhu zvisina kunaka.
VaKomichi vaudza Studio 7 kuti vacharamba vari muparamende uye vachaunza mamotion mamwe pamwe nekutaura mune dzimwe nyaya dzakakosha kuvana veZimbabwe.
Isu chatiroda chete kuramba tichitaura kuti election yeZimbabwe yakabirwa kusvika vana veZimbabwe vagutsikana. In the international world yagudzikana yaona. Tiri kufara kuti even the international world yakuona kuti zveshuwa election yeZimbabwe yakabirwa.
Mangwana chaiwo vachatura mamotion anobata zvinonetsa vanhu munyika zvakaita sekushayikwa kwemari.
Tine motion iri on the deck yamavhenda ari kutambudzwa. Tine motion zvakare iripo iri on the deck ye cash crisis. Tine motion imwe iri on the deck zvakare ye devolution neimwe motion yama electoral reforms. So tia rola zvinhu strategically and timeously kuti tite escalate Our struggle will not end.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pace Sairwanya vanoti kunyange zvakakosha hazvo kuti nengo dzeMDC dzitore matano adzinoda kuti dziwane zvadzinoda panyaya dzematongerwe enyika. Kusataura kwadzo pamosheni yekuremekedza mutungamiri wenyika hakuna zvakunobatsira.
But ivo vane kodzero vanhu vemDC kuita izvezvo nokuti zvinovabatsira kuti vawane kana vari munegotiation kana pane zvavanoda kuwana kubva kuzanu munyaya dzepolitics, ikodzero yavo yokuita izvezvo. Asi vane kodzero yavo hapana kuzivokuembaraza vamunangagwa hapana chimwe chobuda.
Dr. Ruhanya vati MDC ine nhengo shoma dzisingakwanisi kukanganisa ZANU PF kuita zvainoda muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Imwe nhengo yebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa vaElias Mashavira vakakwira kudare repamusoro vachida kuti dare iri ripe mutongo wekuti vaChamisa havasi mutungamiri webato iri sezvo vasina kusarudzwa zviri pamutemo zvichitevera bumbiro rebato reMDC. Mumagwaro avo kudare iri vaMashavira vanonzi vari kudawo zvakare kuti dare iri ritare kuti kuitwe Kongresi yechimbi chimbi mukati memazuva makumi matanhatu yekuti pasarudzwe achatsiva vaive mutungamiri weMDC muchakabvu Morgan Tsvangirai. VaMashavira avo vanove nhengo yeMDC kudunhu reGokwe Sesame vakakwirirawo dare vamwe vanoti munyori mukuru webato vaDouglas Monzora, mutevedzeri wemutungamiri webato vaMorgan Komichi, avo vaive sachigaro webato, mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato vaElias Mudzuri, pamwe nemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta riri kumirira vaMashavira vaAshel Mutungira kuti tinzwe zvizhinji.
Mainstructions atakapiwa naMashavira ndeyekuti number 1, constitution yeMDC inotaura kuti president akarizaina kana akafa, pane urongwa hwakarongwa nekusvika kuti anozomugara kubva ipapo anonga ari ani. Zvotaudza mukatasa konyeni kuti ndi vice president wavo. Vice president wavo anonga akaelektwa pacongress. Saka nyaya iripo ndeyekuti munhu akaelektwa kuita vice president yeMDC pacongress ndi Dr. Tokozani Kupe chete. Saka pakazoshayiwa Morgan Tsvangirai musi wa14 February, mainstruction ndeyekuti zvona vaChamisa vakamuka vava kuti ndiwo president weparty. Zvisirizvo zviri mubumbiro remutemo weMDC yacho. Mainstruction zvatakawana tichiverenga futi constitution yeMDC yayo itori nekuti vanosarudzwa pacongresi ndivanani. Muconstitution yeMDC hamuna mapresident anodarika umwe chete, mungone provision yemutedzero wapresident 1 napresident 1.
Saka nyaya iyi inonzwi kwariini mudare vaMutungura?
Isu takafaila court application tamirira kuti ivo vapindurewo. Vakapindura votozoita maheads. Saka zuva rekunzwikwa chero hatingazvozive kuti ringanzwikwa zvarini.
Asi makasvitsawo here vaChamisa nevamwe vatiri kuona vamunonzi makasvitsawo mastawo kudare kuti vange vaine chekuita nenyaya iyi? Makasvitsa here mapepa ekuvazivisa?
Sherifu akati vaseva nemapepa sondirapera here. Vane mazuva 10 kuti vapindure mapepa atakavaseva. Kubva sherifu wekuHarare ndiyakaseva vaChamisa nasecretary general naacting chairperson, deputy sherifu ari kuBulawayo ndiyakanosevho Dr. Tokozani Kupe ikoko.
Asi tiri kunzwaka kuti vaMashavira vamuri kumirira ava hanzi havasi nhengo yeMDC.
Zvokwadi kana vakukudzai nyaya vakaverenga vanoona membership card reclient yedu iripo paapplication yekucourt. So my instructions atakapiwa, takapiwa nemunhu ane membership card iri valid yekumusangano weMDC. Saka naizvozvo shureyo ndeyekuti bumburo remutemo ravo reMDC ritedzwe naani naani zvake.
Avo vanga vari gweta riri kumirira vaMashavira vaAshel Mutungira vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Sibanda vaudzawo Jonga Kandemiri kuti vaChamisa havasi kushayiswa hope nenyaya iyi nekuti vaMashavira havasi nhengo yebato ravo.
VaChamisa vanoti ivoka munhu uyu haana chaanotsvaga muMDC kana kuti mutungamiri webato, nokuti ndemumwe wevanhu asiri nhengo yepati. Anenge akangotumwa zvake kuti akonzere kusawirirana nemhirizhonga mubato. Saizvozvo ngofunga kuti hapana nyaya apa toongoona kuti angotambise zvake mari yake nenguva yake. MDC inofambira mberi neutungamiri wapresident Musamisa unoratidza kuti unodiwa nevanhu zvakakurisa zvikuru.
Vamashavira vari kuti inhengo yebato izere ine kodzero yekunge ichidaidzwa kukongresi zvinove zvisina kuitika. Imi muchiti havasi nhengo yebato, munoti
zvese izvi zvokunyepa, hapana kongresi rakambodaidzirwa. Uye takatarisa zita ravo mumagwaro edu kuti tione kuti riripo here, tikawana kuti aiwa haisi imwe nhengo dzebato reMDC.
Asi makagamuchidzwa here mapepa kana kuti magwaro ekudare aya kupikiswa utungamiriri kwavachamisa?
Takavona mapepa aitaura kuti pane munhu usiri nhengo yepati ari kuda kunetsana napurezidend. Zvino organizing department yakabva yapinda mabhuku ikatarisa ikaona kuti aiwa munhu ari kugotambisawo nguva zvake.
Saka muchaenda here kudare kana makanga madaidzwa kudare mushure mekunge maona zvamuri kutaura izvi?
President havana chavanotya. Kana vachidirwa kumatare vanoenda, zvichiita kuti vasaenda havaenda. Zvichikuru ndechekuti zive kuti vachamisa vakasarudzwa nevanhu, uye nanhasi vanhu ivavo vachiri kuvatsigira, nevamwe vanga vasingatsigiri panguva iyoyo vaakutsigira bato.
Asi zvinorevei kuti munhu kana muchiita haasi nhengo yenyu anga achienda kudara achinopikisa utungamiri anenge awana kupi masimba akadaro iye asiri nhengo?
Munhu anongoti sezvo nanguwana mari yekuti nditaure nemaloya uo mhanya kumaloya anoti maloya ndoda kupai mari yakawanda kudai. Maloya anongoita zvanenge atautauri kwakare munemurizi yemari. Saizvo ndofunga ndozvaitika pano.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, Dr Nkululeko Sibanda vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm. Musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vairatidzira vachinyunyuta nekuparwa kwedzimhosva muSouth Africa vakarwisana nemapurisa muJohannesburg nemuvhuro, izvo zvakasiya vakawanda vakuvadzwa mushure mekunge mapurisa ashandisa mabara erabha. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Melania Trump, vasvika nhasi muGhana mukutangisa kwerwendo rwavo rwemazuva mashanu runosanganisira kushanyira Malawi, Kenya pamwe neEgypt. Kusagadzikana pamwe nekushungurudzika zviri kuwedzera muvanhu vepachitsuwa cheSulawesi chiri muIndonesia, apo vanhu vanodarika churu nemazana maviri vakaurayiwa mukundengendeka kwepasi pamwe nemafashamu etsunami zvakaitika svondo rapera. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mashoko egwara remafambisirwo emari kana kuti monetary policy rakaparurwa nagavhuna webhanga guru renyika uye gwara remafambiro eupfumi rakaparurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube magwara anotomesera varombo kunyanya munyika. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kuratidza kuti hapana kunyatsoti gedye pamaonero evaviri ava, Dr. Mangudya vakati upfumi uchakwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, ukuwo muzvinafundo Ncube vachiti uchakwira nezvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana. Vaimbova gurukota rezveupfumi vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti matauriro akasiyana aya anoratidza kuti hapana muonera pamwe. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vashorawo zvikuru nyaya yekuwedzerwa kwemitero yakaitwa navaNcube.
Vanuya wedzera nhambo yavanhu vari kutambudzika vatevati vari mumari mupovhati nekuti vakachinja mutemo paibhadharwa 5 cents per transaction, zvichireva kuti ukaita transfer yako yemobile money transfer tingati yekukeshisa muenzaniso ukatransfer $500 waibhadhara tax ye 5 cents. Asi vakabva vauya nemutemo vakataura zviri technical kuti vanhu vasakasa kuona vanozoona varumwa nengwena wekuti 2 cents per dollar. 2 cents per dollar zvikureva 2% tax, sechireva kuti munhu anonge atransfera $500 kune hama yake paeco cash ari kuchajiwa $10 netax inoenda kuministry of finance. Tisati hatitese macharges anoenda kueconet, anoenda kumakambani vari mobile money transfer.
Nyaya iri kunetsa vanhu vakawanda munyika inyaya yemari. Vamangudya vakati panosvika musi wa15 mwedzi uno mabhanga anofanira kunge awana nzira yekupatsanura mari yemabond notes nemareal time gross settlement kana kuti RTGS uye imwe mari yemadhora yekuamerica. Izvi vabiti vati zvichapa kuti vanhu vane mari mumabhanga pari zvino varasikirwe nemari dzavo. Muzvinafundo Mugano vati zvaitwa izvi kutokanda nyika mukanwa mamupere.
Zvavakatoita zuro vakatogadzira bongozozo rimwe dambudziko guru richisangana senyika nekuda kwekuti chekutanga vakati maRTGS yava currents akaopen account yemaRTGS kureva kuti tataya nemarenos maRTGS ndozvo zviri kutaura. Saka zvichakonzeresa kuti maprize aite chimbwa mupengo marete aramba achikwira.
Asi vabiti vati vanhu vanokwanisa kuendesa RBZ kumatare edzimhosva nekurasikirwa nemari dzavo.
Remember kuti maaccounts ane vanhu nhasi vakavhura 2009 vachiisa maUS dollars. Vadivhandiwa maaccounts iwa atanga tinawo iwo anga achiti 1-on-1 mukaenda kusection 43 Reserve Bank Act inotaura mabond notes and everything else are 1-on-1 with the US dollar. Therefore this devaluation is illegal, is illicit, is unlawful, is void and is not sustainable.
Chimwe chiri kunetsa vanhu vakawanda inyaya yekwira kwechikwereti chehurumende zvikuru mari dziri kukweretwa munyika. Muna 2012 apo hurumende yemubatanidzwa yainge yosvika kwamvura yacheka makumbo, chikwereti cheZimbabwe munyika chainge chasvika pamamiriyoni mazana maviri nezvikamu makumi masere nemashanu, asi iko zvino chasvika pamabhiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mashanu. Mukuru wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, Amai Janet Joe, vanoti nyaya iyi inofanira kuongororwa.
And isusu semusangano tirikuti tisati tatanga nyaya kuti toda kubhadhara zvikwereti izvi, ngatitangei taita debt audit, yatinoti debt audit, tiongorore zvikwereti zvatinazvo kuti zvakambobva kupi, chii chaita kuti tisvike patiri, uye kuti tobuda sei tese sezvizvarwa zvemuZimbabwe.
Asi muzvina bhizimisi varizve mudzimai wechitema kutanga kutungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Amai Mara Hativagone, vanoti vamangudya vakabaya dede nemukanwa.
Tinotoona kunge zvinhu zvinogona kutibatsira kuita kuti mabhizinesi edu asumukirewo nekuenda kumberi, nekuti patanga tasvika panga patiomesha izvi.
Nyika pari zvino yakatarisana nematambudziko anosanganisa kushomeka kwemari yekunze, zvopa kuti zvinhu zvakawanda zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, chingwa nezvimwe zvinetse kuwana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti munyika muve nemabasa, kuitira kuti vose vari kupedza zvidzidzo vawane chekuita senzira yekusimudzira upfumi hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru Affirmative Action Group mudunhure Matabeleland vaReginald Shoko vanoti kubvira pavakapinda pachigaro ichi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varatidza chido chikuru chekugadzirisa upfumi hwenyika. Asi vaShoko vanoti zvakakosha kuti urongwa hwavo huchikasika kushanduka kubva pakuvehwe pamuromo chete huve hunobatika.
Tufafo watu sayi kono mtitarise kwa tu kwa nisa kunda tutarise kutiko by investors arugue ya tuwa bata nuruoku rogaita sayi kutafare wa kuti environment yedu haite mbasa rukushanda kukutila kutinesuo wana mzibapo tuwane mabasa chikuru izwezi kubatana chikuru izwezi ndesho kuti kuiti kuiti mabasa mapromisi ema deal akaitwa na president ngaji fulfillwa into full action shukango daro mabasa anuwanda.
Vashoko vanotiwo kunze kwekuve nevemabhizimisi vekunze vanosima mari munyika zvakakoshawo kuti pave nehwaro hwakajeka hunoita kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanisewo kusima mari yazvo munyika pasina kutyira kuti mari iyi inogona kutsakatika. Izvo zvinotsigirwawo navaButler Tambo avo vanove muongorori wezveupfumi anoshanda akazvimirira ega.
Vachinjana vamwe vemuZimbabwe vari kunzi kune dzimwe nyika ukatarisisa mari dziri kupinzwa nevanhu vava imari zhinji satozotaura mari yatingati foreign direct investment iko zvinengaita mari ingaita about $400 million chingadikana kuti chiitike ndechekuti mari idzi dziri kupinda muZimbabwe tikapa vimbo yevanhu veZimbabwe kuti aiwa mari dzenyu dzakachengetedzeka muno muruzodziwana kana madzichengetedza dziri maUS dollars muruzodziwana zvakare dziri maUS dollars zvichaita kuti mari yese yapinda iyo yatingati madiaspora remittances imari ingabatsira kusumudzira upfumi hweZimbabwe.
Vatambo vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvaina zvokumabhanga epasi rose eInternational Monetary Fund neWorld Bank kuti igokwanisa kuwana mari inobatsira kumutsurudza upfumi. Asi vanotiwo zvakakoshawo kuti zvikwereti izvi zvitange zvanyatsoongororwa uyewo kuti kana nyika ikawana imwe mari kubva kumabhanga aya ishandise mari iyi nenzira kwayo.
Kana mari itaiwana yezvikwereti isava mari inotambiriswa vanhu kana kuti inde kune zvatingati recurrent expenditure aiwa mari iyi kana yapinda muZimbabwe ngaive mari ichashanda zvikurusa pakumutsiridza upfumi ive mari ichakweretwa nevemabhizimisi yatingati industry kuti vatu vamutsiridze maindustries mabasa awanikwe zvakare muZimbabwe ndozvimwe zvingabatsira kumutsiridza upfumi hweZimbabwe.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaPeter Mtasa vanoti vanotsinyira nyaya yekuti upfumi hwenyika hungagadzirika chete kana nyaya dzematongerwo enyika dzatanga dzagadziriswa. VaMtasa vanoti panofanirwa kuve nemaonera pamwe pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi kuti zvinhu zvinyatsofamba.
Tinoona kuti mune zvematongerwo enyika mune kupokana nekupesana kwakanyanyisa kwakabuda musarudzo. Saka nyaya iyoyo kana isati yagadziriswa vari kunze vanoshaiwa chisimbiso chekuti nyika inoyi yakamira zvakanaka, uyezve vari mukati isu vagari vemuno tinotadza zvekunzwisisa kuri kuenda nyika. Saka chinhu ichocho chinoda kuti chigadziriswe, pave negungano rokutaurirana nenzira yekuti vanhu vezvematongerwo enyika vagare pasi voonesana zvakanakira kubatana.
VaMtasa vanoti Zimbabwe ine rombo rakanaka rekuve nyika ine zviwanikwa zvakasiyana siyana kusanganisira zvirimwa zvinogona kushandiswa kubatsira kuti upfumi hwenyika husimukire nekukasika kana zvikabatwa zvakanaka. Pakuti chii chingaitwe kuti vechidiki vawane zvingavape pundutso muupenyu hwavo kusanganisira dzidzo pamwe nemabasa, VaMtasa vanoti zvakakosha kuti nyika irase nyaya yehuori uye idzokere pakukoshesa kudzidzisa vechidiki kuti umenemene haubhadhare.
Vechidiki vedu vakura mukuoma kwenyika vachingodzidzira kune vanhu vavanoona kuti zvazvekutorarama zvatova zvemutsimba, uyezve hakuna achatarisa umwe, uyezve hakuna achabatsira mumwe, uyezve huori hwanyanyisa zvekuti vechidiki vakura vachiona huori. Tinoda zvekuti tiite program yekutanga kudzidzisa vechidiki kugara zvakanaka navamwe, kugara zvine hunhu uye kubatsirana kwatakakura tichidzidziswa kuti ndiko kunofanira kuwanikwa pavana veZimbabwe.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanoti sangano ravo rine hwaro hunoratidza kuti makambani anokwanisa kuti amutsurudzwe.
Tine yatinogasanization framework inovei yatinosedza mushure hurumende inoratidza iwo kuti titarise kuti makambani akavharwa aya atingabatsi kuvhura ndeapi kuti pave nemabasa. kuzita makambani manyuwa anatenga gazi nda hapi anuenda nadezo atina shumuno musibaba upani nzila zoshansu kwa pagu itaizosu kana tawana iwa ya duho mkatinga atima opportunities mamuashuna ngatiti asapu tukio wanuemuno kutawa frame of business mamuashuna ndihuta ngatisapu utameku nze wawe wa frame of business.
Zimwe nyanzvi dzinoti Zimbabwe inofanirwa kuita urongwa hunokwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha kuzobatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Nyanzvi idzi dzinoti Zimbabwe ine vanhu vanoziva mabasa akasiyana-siyana vari kunze kwenyika vanokwanisa kukwezvwa kuti vadzoke kumusha. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanotengesa mumigwagwa vanofanirwa kuitirwa urongwa hwakajeka kuitira kuti vabhadharewo mitero kuhurumende sezvo mitero inobviswa nevashandi pamwe nemakambani iri iyo nzira inounganidza mari dzinofanirwa kushandiswa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vane masimba ekumisa bhodhi rezimura nekugadza vanhu vatsva mubhodhi iri. Izvi zvinotevera kumiswa kwebhodhi rezimura nezuro mushure mekunge rawedzerwa mwedzi mitanhatu asi rikazomiswa basa mushure memwedzi miviri. Vancube vanoti vakatotumira mazita ebhodhi idzva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapiwe mvumo yekuvagadza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wenyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Bhodhi iri rinoshanda richirepresenta rakamiririra hurumende asi hurumende inenge yakamiririrwa navamutuli Ncube. Saka vamutuli Ncube neruzivo rwavo vachipinda pabasa vane zvavakaongororawo nokuti ndakanzwa sekuti temu kana nguva yekushanda kwebhodhi inogona kunge yanga yakwana. Saka vamutuli vakatichimbomirai.
Ko iyo zimura zvainonzi yakabata chikamu chayanga yakatarirwa kubata ikatopfuurira nezvikamu zviri pamusoro, hakusi kugona basa here kwavaiita uku?
Panyaya dzekutsvagwa nekuwanikwa kwemari yemutero tinoona hongu yanga ichidarika nyaya dzekuti tageti yedu yanga iri papi, tadarika tasvikapa, tadarika tasvikapa. Asi itageti kayo nyaya dzakawanda ndedzekuti mari dzimwe dzaingotsakatika dzichiburiswa nevanhu kunze kwenyika kumabhodha uko chiitika uori zvinoita kuti nyika yanga ichiruza mari.
Vamwewo ndevanoti zimura inotsikirirwa nenyaya dzouori. Munoona here vamutuli Ncube vachizogona kupedza hondo iyoyi?
Nokuti kana zvichinzi kune corruption yakawanda kumabhodha, kune chii chakawanda kumabhodha, iro bhodhi ririyo rinofanira kuti rikaenda kumanagement yekuzimura, rikaenda ikoko kuexecutive yezimura, rotaura kuti aiwa mashandiro awo haana kunaka, tinofanira kupesenudza takadai 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 kuti tisvike pakadai.
Saka gurukota rezvemari ndiro rine masimba okubvisa nokugadza bhodhi rezimura?
Ndiro chairo rine masimba iwayo, rina masimba nokuti gurukota rezvemari riri kunzi ndonhumwa yehurumende. Zimura inofanira kunge ichigadzwa nokubviswa nehurumende, asi hurumende ine munhu wayo wainotungamidza pamberi anenge ari iye gurukota rezvemari.
Avo vanga vari muongorori wenyaya dzezveupfumi uye vachishanda nekambani yePersicon Financial Advisors vaPersistence Gwanyanya vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7.
Makadii vateriri veStudio 7, ini ndini Maikove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nhasi tiri kutarisa mikana iripo munyika yekuwanikwa kwemabasa uyezve kutanga mabhizinisi anopa vechidiki mukana wekusimudzira nyika. Semaondoro enyu, mikana iyi iripo here munyika? Pindai muchirongwa mutudze maondoro enyu. Tumirai nhare mbozha dzenyu paWhatsApp panhamba inoti 001202465-0318. Namba iyi zvekare 001202465-0318. Munogonawo kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona kuitira kuti tigokufonerai. Ngatisanganei pachirongwa na8pm.
Nguva yabva yatiperera. Ndino kutendai kunge mange muinesu anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 2 Mfufu 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kwatholakala ukuthi ababili balawo umkhuhlane wekholera. Ngomnyama ke oyedwa wabo uswelekile kulabo okutholakale ukuthi bale kholera. Ube ngumuntu omdala oleminyaka engu 88 osuke eButiriro eHarare.
Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo.
Kakatheke okuyikuthi yiyo elawula ukuhanjiswa wendaba ephalamende. Kwenziwani njani ngesikhathi bani ubanqele okumelathweni. Yiyo esingathi isisekelo sokusebenza kwephalamende jikelele.
Idale lePhalamende lethule amalunga ekomiti emqoka kuleli dale lamuhla e-Standing Rules and Orders Committee ekhangelelwe ukuthatha izinqumo eziqhakathekileyo. Kunhlelo zethu lapho sicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende, lamhlanje sikhangela ugatsha olubona ngesimo somnotho welizwe esesibhidlike okokuthi abantu badinga baswele ukuthi abanye bavele baphila njani kusimo esinje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo. Phakathi kwabantu abangamachumi amathathu lasithupha abakade becathangela ukuba balomkhuhlane lo, kuphume abathobaminwe mbili abakade belezibonelo zekholera abahlolwe ingcekeza yabo kwagcina kutholakala ababili belomkhuhlane lo, omunye wabo olokho eseselatshwa lalo otshonileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda, ubike ukuba kulababili abakade beselatshwa ikholera abakade besuka lalumkhuhlane emzini weButiriro eHarare lapho okuqhamuke lumkhuhlane ngenyanga edluleyo. Omunye wabo oleminyaka engamachumi amabili lane welatshwe wasila, kuthi omunye obeleminyaka engamachumi phose athoba munwe munye 88 ugcine esehlulwa yilumkhuhlane ngoba waphuza ukuthola uncedo lokwelatshwa.
Owakhathesi uBulawayo usethole abantu abangu-36, that is amachumi amathathu lesithupha abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane wekholera. Kulabo bantu esibone befanana behamba besenza njengabantu abale kholera bebeyisificaminwembili 8 esikubiza ngesilungu sithi probable cholera cases. Then kulabo bantu sesibahlolile ingceke zabo isithetho yahlolwa, kwatholakala ukuthi ababili balawo umkhuhlane wekholera. Ngomnyama ke oyedwa wabo uswelekile kulabo okutholakale ukuthi bale kholera. Ube ngumuntu omdala oleminyaka engu 88 osuke eButiriro eHarare wedlula waya eFrancis Town, lapho afike esingakwazi ukuhlala isikhathi esinganani wasephenduka, kwathi ekuphendukeni esesemngceleni oza eZimbabwe usuka ngakwele Botswana samqalisa isisu. Wasethulake kazange abike ukuthi
uDokotela Sibanda uchaze ukuba banemithi eyenelayo kodwa kungaba labantu abadlula ikhulu ababanjwa ikholera koBulawayo sikhathi sinye balakho ukuba sebunzimeni ngoba imithi lamaphilisi abalakho akweneli leli nani.
imithi yokwelapha ikholera edolobheni lakobulawayo isesekhona okwakhathesi. Indlela esizilungiselele ngayo, silungiselela ukuqhamuka kwalomkhuhlane, sibeke yaba izindlela esingathi thina ngesilungu ngama-scenarios, ukuthi nxa kungathi abantu laba bengedlula amashumi amahlanu sizaba sikumele senze lokho, bangaba ngaphansi kwamashumi amahlanu kumele senze lokho. Esikwaziyo futhi esikwazi kuhle ukuthi nxa bengaphansi kwekhulu i-100 lokho okukhona kuyenela ukuthi sibe laphe bonke basile babuyele emzini yabo. Kodwa bangedlula ikhulu sibona ngathi sizaba lohlupho kancinyane, ngoba indawo yethu yokugcinela izigulane eSethorn Grove iyabe isikhulelwa.
Abohlangothi lwezempilakahle kukhansili bakhuthaze uZulu ukuba aqhubeke ngokuhlanzeka ukuze idolobho libe lentuthuko kanye lenhlalakahle, behlukane lengcekeza emakhaya. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. Direct from Washington,
the voice of America. Idale lePhalamende lethule amalunga ekomiti emqoka kuleli dale lamuhla e-Standing Rules and Orders Committee ekhangelelwe ukuthatha izinqumo eziqakathekileyo, njalo amalunga ebandla leZANU-PF akuyo yiwo amanengi kulawe MDC. Elinye lamalunga ekomiti le umnumzana Morgan Komichi oyibandla leMDC utshele iStudio 7 ukuthi amalunga ebandla lakhe awasoze abonge umongameli Emerson Mnangagwa ngokuvula idale lePhalamende ngokusemthethweni njengalokhu okufunwa ngabanye babo bebandla leZANU-PF, ngoba bona besithi kanqobanga kukhetho. Ukomichi uthi bazacubungula okumqoka okuhlupha abantu ababameleyo kuleli dale. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo obelilunga ledale lePhalamende eminyakeni edluleyo.
Ikomiti leStanding Rules and Orders Committee iqakatheke okuyikuthi yiyo elawula ukuhanjiswa wendaba ePhalamende. Kwenziwani njani ngesikhathi bani ubani nqeze okumelathweni, yiyo esingathi isisekelo sokusebenza kwePhalamende jikelele. Ngakho-ke yikho uyibona nje isiba la malunga amabandla wonke amelwe ePhalamende iqakatheke kakhulu, ngoba iPhalamende ingaza isebenze ngospeaker yedwa. Uspeaker uyabe efuna ukuthi esenza lowo msebenzi laye engaphansi kuqondiswa iStanding Rules and Orders Committee.
Amalunga ebandla leZANU-PF yiwo amaningi lapha ePhalamende lakuyona le icommittee. Lokhu kungenqabela yini ukuthi okufunwa ngamabandla aphikisayo kufezwe?
ePhalamende kukhulunywa imbono ethiyeneyo. ePhalamende lingaze lifike ebangeni lokuthi livote, abanye kuthiwe balutshwane kulabanye laba abaningi. Okusalayo ukuthi imbono yabo iyabe iphumile lomphakathi, lamahlabezulu babezwile ukuthi laba abanye bathini. Ubulutshwane yebo bangaba balutshwane, kodwa bebalutshwane benjalo mhlawumbe balakho ukuletha imicabango elohlonzi. Labana abanye bangayiphika emehlweni abantu, kodwa nxa sebebhode ngale ubone sebeyithatha yona le imicabango sebeyisebenzisa labo kuba sengathi ngeyabo kati, kodwa bayithole kwabanye abantu. Ngakho-ke ubulutshwane kabukho lutho okukhumba imicito elohlozi ezaziphuma kulabo bantu langabe bazifanele njani. Nxa sikhangela ilizwe, ukubuswa kwelizwe esili-governance, kulezigaba ezintathu. Kule ndaba zedale esili judiciary, kube le ndaba zikahulumende walelo suku esingathi executive, kube sekusiba lesigaba sesithathu esiyiso esikhanda zilungise imithetho okuthiwa yi-legislature. Ngakho lezi ingatsha zontathu kazi ziyasebenzelana ye, kodwa yilolo lalolo oluzimele lodwa. Ngakho-ke banakho ukuthi baqhubeke sibili belungisa imithetho, bekhanda imithetho yelizwe, behlukane lokukamongameli, ngoba umongameli ayisuye phela okhanda imithetho yelizwe.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo obelilunga ledale lePhalamende kweminyaka eminingi, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ikhansile yedolobho lakobulawayo ibilomhlangano labo somabhizimusi lamhlanje kuhlafunwa uluhlu lwendleko yayo olwebhajethi yomnyaka ozayo oka 2019. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili ichazele uZulu labo somabhizimusi ngenhlelo abakhangelele ukuzenza emzini wakobulawayo beqhakathekisa ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo ezempila kahle ukutholwa kwamanzi alengcekeza ukutholisa uZulu indawo zokwakha izindlu imigwaqo ezemfundo lokunye umqondisi ophethe isikhwama semali yekhansili umnumzana Kempton Dimande uchasisa isimo sebudget yakobulawayo kabanzi
Namhlanje besi presenta i-budget ka 2019 kodwa yandulelwe ikuxoxa nge-budget ka 2018 ukuthi isebenze njani. But okukhulu ukuthi i-budget ka 2019 ikhwelile kancane nge 5% ku-budget ka 2018. I-budget yethu yehlukaniswe ngezigaba ezimbili. Ikhona i-budget eyokusebenza umuzi insuku zonke. Leyo yayi 104,469,476 ngo 2018. Ikhwelileke leyo yaya ku 116,599,243. Bese sizoba lehlandla lesibili eliyi budget ekhangele ukwakhiwa komuzi esithi thina ngesikhiwa yi capital budget. Last year ngo 2018 ibe 48,142,546 layo ke ikhwelile ke lonyaka yaku $95,863,500 bese kusuthi ke budget yonke nxa sohlanganisa le eyokusebenza suku zonke komuzi lale eyokukhuliswa komuzi nxa usuhlanganisile eka 2018 yayi $152,612,012 kuzokuthi ke ehalonyaka ke ikhwelile ke isiye ku 212,462,743.
Uqhubeke ethi umthelo wezindlu okhitshwa izakhamizi zakobulawayo uqanse ngokuhlanu ekhulwini.
Kuzakhamizi zakobulawayo kutsho ke ukuthi izindlu zikhwelile kancane nge 5%. Sike saxoxisana lazo izakhamizi ke nge-weekend. Ii-figures lezo kangilazo lapha khathesi. Kodwa ke izindlu zikhwele nje kancane nge 5%. Akusiyo mali enkulu kodwa ke sikhangelele ukuthi umsebenzi ozayenza leyo increase uzaba mkhulu ujabulisa izakhamizi.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Thembi Nkosi wena uvumelane le-budget yakobulawayo ethi kuhle baqondile njalo benalise ukuxoxisana leziphathamandla zekhansili.
Qondile ukuthi kwenzwe lokho njalo kungamalungelo ethu futhi njalo ukuthi khona sibe lakho okwempilo yethu yakusasa lokuthi izimali zibe khona. Angiboni bonile lako futhi phezwa kokonke basibizile baxoxisana nathi sikhona sikufunayo kanti kuyini okunye singakufuna nxa abantu bebuyazizo xoxisana asobe sivumelana konke kodwa ke uqondile ukuthi wakwenzela akula muntu wakavuma ukuthi into zikhweswe kodwa kabasibo abakhwezwayo umumo esikuyiwo khathesi uyabafuqa ukuze izinto bafinyele lapho esimele siyekhona.
Undimande uthi ekuqaleni kwalomnyaka izakhamizi bezilezikwelede kukhansili izigidi ezilikhulu lamachumi edlula kancane ayisikhombisa zamadola i-$172 million. Lesi sikwelede saqansa saya kuzigidi ezilikhulu lamachumi phose athoba minwe mibili zamadola i-$176 million ekupheleni kukancwabakazi. Iningi labo somabhizimusi abangene lumhlangano bancome ibhajethi yekhansili yakobulawayo besithi izamile ngamandla wonke ukusebenzela uZulu waleli dolobho nanku likhokhela emadolobheni alondoloza ukuhlanzeka elizweni. Bakhuthaza ukuthi umasipala angayekethisi ngoba zikhona ezinye indawo ezilengcekeza lezifuna ukulungisiswa. Osomabhizimusi laba bacele njalo ikhansili ukuba ilandele ibhajethi le ekhanya ibukeka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo, 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 mthwakazo muhle. Mina ngingumayikhobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje, kuhlelo sixoxa ngamathuba okuthola imisebenzi lokusungula amabhizimusi eZimbabwe. Abatsha, bayawathola na amathuba? Ngena kuhlelo, usho umbono wakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ungasixhuma njalo enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa eFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Masidibane ngo-8 ntambama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yokuzamazama komhlaba ukwenzakale ngolwesihlanu olwedlulweyo kwele Indonesia selifike kwabazinkulungwane lamakhulu edlula kancane amabili i-1234. Umkamongameli wele Melika unkosikazi Melania Trump usefikile kwele Ghana esigabeni sakuqala sohambo lwakhe lokwethekelelwa kwamazwe awezwekazi le-Afrika. Esuka lapho uza kuya kwethekelela kwele Malawi, Kenya lakwele Egypt kuhlelo lwakhe lokuthuthukisa impila kahle yabantwana. Ibhanga lesizwe ele Reserve seliphe amabhanga wonke elizwe amaviki amabili ukuthi alungisise udaba lwama-account osekumele ayihlukaniswe awemali yakwamanye amazwe lawemali yohlobo lwe-bond njengendlela yokulondoloza isisindo semali le lokupha ithemba abakwamanye amazwe abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni. Lokhu kulandela ukwethulwa kwamazwe okusekela inhlelo zikahulumende i-monetary policy ayethulwe izolo ngusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya. Kodwa baningi abasola inyathelo leli besithi nxa ubule mali engamadola eMelika asezaguqulwa abe ngama-bond isisindo sawo siqhubeke sisehla kusukela isikhathi umuntu afake ngaso imali le. Ingcweti kwezomnotho omnumzana Masimba Kutshera uchasisa ngokuza kwenzakala emabhanga.
So usisho ukuthi imali zethu they are no longer ama-US dollars. Asengama-bond le RTG. Nxa ufuna ukuthi ube le-US dollar, i-bank lizakho le-account okuzangena i-US dollar. Kodwa imali ekhona khathesi ngokubona kwami, it's no longer ama-US dollars. I say ama-US dollars. Asengama-bond kuphela. Engibona ukuthi u-governor wasitshela izolo.
Ukutshela uthi abazasala vela amadola eMelika ngabathunyelwa imali evela ngaphandle kwelizwe kodwa abathola iholo bazalithola kungama-bond notes.
Yikho osokushiwa ngendaba leyo ngoba nxa kuyukuthi wena ubugcina ubusenza ama-savings awama-US dollars, imali yakho isitshabalele. Awusela ama-US dollars ku-account. Nxa kuyukuthi ama-new accounts azabuya mhlaka 15 October. Kodwa labo abathola inzuzo yabo ngama-US dollars kumbe abathunyelwa ama-US dollars yibo abazaqhubeka abalama-US dollars. Kodwa thina amasalari lokunye imali ayiseyo ama-US dollars, isi asengama-bond kuphela
the other TGS.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi amacebo kasibalukhulu we-Reserve Bank awasoze aphathise ilizwe.
Engingakutsho ukuthi uDr. Mankunja kuthi uthi ngumuntu ongafundiyo. Ungabona umuntu engafundi ngalokhana esakubona kugono, uyakwazi ukuthi yena esuka kugono ukuthi kwaba lokunzima kanjani ngendlela yabo naleyo lokhu behlala besithi bayantshitsha i-system yama-banking. Ungabona umntwana ukuthi uyathi umlilo uyabhebha uthi tshitshi nana, umbone lokhu esiye emlilweni. Laba bantu bafuna sitye sonke, sibe ngamalahle, sibe ngumlota ngabomo nje. Ngoba siyakwazi ukuthi lokhu asibe kutsho kutsho ukuthi yena indlela yokuthi bantshontshe yonke imali le yama-user besebenzisa wona la ama-RTS bathathe yonke different currency ibe ngeyabo bodwa nabasijele nje amaphepha wodwa nje.
Kodwa abanye abasekeli bebandla lezanu PF bathi uZulu engaphangi ethi uhulumende kaMnangagwa usehlulekile ngoba sisesesilutshwana isikhathi ephethe intambo zombuso. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Chuma kesizwe imbono yakhe
uthi kona ibandla lezonto lehluleka longu yokuphosisa kakhulu sibi ngoba aselihlukile akulato esilehlukileyo esikwenza kuphela ukuthi kona sifuna ukuthi kona izinto zilungise ngendlela eqondileyo i-international community kuhle sithole ama-lines of credit kuhle izikweletu zibhadale andubana umkolo muqale kuvuka kodwa mina ngibona ngantu abona ujaha ukugijima mashane usuthi abantu sebehlulekile siqalisa kanje so ngibona ngantu yabo usheshe nje wahluleka ungazi inkosi le iyasizwa imkolo muzavukile uze liyavuka.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ngenyanga ezayo, lapho okuzavela sobala ukuthi uhulumende uzakwenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. Umnotho weZimbabwe ulokhu uqhubeka usiya nganxele. Iholo lezisebenzi liphansi, intengo yempahla lokudla iqonga mihla ngemihla. Okunenga sikuzweni kuGibson Bebe eseHarare.
Kunje imiduli yezakhiwo zasemadolobheni, imigwaqo yezimota kanye lezitimela, intambo zikagetsi kanye lempompi ezithela amanzi kuzakamuzi lezithwala amanzi alengcekeza iphuma ezambuzini zikusimo esiyingozi njengoba sezileminyaka zingalondolozwa loba ukuqheliswa ngenxa yokuswelakala kwemali. Iningi lalezo zakhiwo zakhiwa ngabamhlophe ilizwe lingakatholi uzubuse ngomnyaka ka-1980. Ukuvalwa kwamakampani elizweni sekulethe ukudubeka okukhulu ebantwini njengoba kusisho ukuthi imali etholwa nguhulumende ngokuthelisa amakampani amalutshwana asesele ayiseneli inhlelo zakhe. Lokhu sekwenze uhulumende aphile ngokukweleta imali emabhanga atshiyeneyo ukuze enelise ukubhadala izisebenzi zakhe, usisho ukuthi usala engelamali yokuqhuba inhlelo zokuthuthukisa impilo zabantu. Kodwa abahlaziya ngezenotho bathi ukukweleta imali yokubhadala iholo lezisebenzi akulungelanga ilizwe njengoba kungezelela isikweleta sikahulumende sikhathi sonke kungela nzuzo ayitholayo kukho. Bathi leyo mali ibinganceda ilizwe aluba isetshenziswa ukuvuselela amakampani kahulumende adinga uncedo lwemali ukuze aqhube umsebenzi kuhle. Emabhanga eselizweni uhulumende olwesikweledi esifika amabhiliyoni amane amadola 4 biliyoni. Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Pepu Kaichivore uthi uhulumende kumele afinyeze inhlelo yakhe ukuze ilingane le mali eyenelisa ukuyibuthanisa.
IZimbabwe ikhangelane lokungeneli kwemali yebhajethi yayo kusukela kumnyaka ka-2012, kodwa udubo akusilo kungeneli kwemali le kubhajethi, kodwa indlela uhulumende azadinga ngayo imali yokwanelisa ibhajethi yakhe.
kulandela ukusulakala kwemali emabhanga iningi lawo selikhweze umthelo ozalwa yilezo zikweleto owe interest rates kungelani lokuthi ibhanga elikhulu labika ukuthi kufanele amabhanga agweledise ngomthelo ongadlulisa isilinganiso esokulishumi lambili ekhulwini 12%. Inhlanganiso emela abezitolo ezinkulu eZimbabwe Retailers Association ithi lolu dubo alubangelwa ngabosomabhizimusi kodwa ngamasekithali abalungisa lezo mpahla zokudla. Yibo asebekhweze intengo usiya ngokuthi intengo yokulungisa lezo mpahla layo isiqonge okunganani. Okhokhela leyo nhlanganiso umnumzana Danford Mtashu uthi ukuselakala kwemali yaphandle kwelizwe yikho osokwenze kube nzima ukuthenga kwamanye amazwe okufunakalayo ulungise impahla etshiyeneyo elizweni.
If you look recently, it has been the manufacturers, the producers.
Ungakhangela ngesikhathi esifitshane esikiso, abalungisa izinto emafekithali yibo abakhweze intengo yezinto abazilungisayo ngenxa yodubo lokuswelakala kwemali yangaphandle. Ngakho thina abathengisi balezo zinto ezivela emafekithali sidlulisela leyo ntengo ekhweziweyo kuzulu.
Lokhu kugcizelwe ngumqondisi wenhlanganiso yamalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, unkosikazi Roseline Sachitema, yena othi imbangela yokuqonga kwentengo yempahla lokudla kayidingi ukuyatshaya amathambo kumgcike ukuthi yisimo somnotho welizwe esesigadla ngamadolo okungatholakali kwemali kanye lokwehla kwesivuno emsebenzini wokulima osokwenza ilizwe lithenge ukudla kwamanye amazwe ngesikhathi sinye kulodubo lokuselakala kwemali.
We know our situation in Zimbabwe, the economic situation of Zimbabwe. That is the fundamental cause of what we are seeing.
Siyasazi isimo somnotho welizwe lethu njengabantu beZimbabwe, njalo yiso imbangela yodubo esikilo. Nxa singaqondisa okwenzakalayo kumnotho wethu, okufana lokuba lentengo ezintathu ezijiyeneyo, kusiya ngokuthi ubhadala usebenzisa imali yebond note, eyekwemelika kumbe eyogetsi.
UZulu yena ukhala ngokuthi uhulumende akatshengiseli ukuthi uphathekile ngokuswelakala kwemsebenzi elizweni. Iningi labantu selibanjwa ngamandla okuchapha imngcele emazweni angomakhelwane anjengabo-South Africa leBotswana lisiyadinga ukuziphilisa. Enzinkini yamadolobho anjengabo-Harare, Bulawayo, Gweru, Mtale namanye kulokuxokozela lokwanda kwabaphila ngokuthengisa emikambo engekho emthethweni njengoba wonke umuntu esethengisa lokhu lalokhuyana ukuze anakekele imuli. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Sondela smumondia, isiqabhophi sinqanda mathe, sondela ntokazi, ungesabi ntombenhle, ngizinikele ngaphelela, sondela ngikukumba kumbe kancane, ungesabeli ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho ngenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizinikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo, ungangiqoma ngiyasikhwela nyumbana lesiyasihlahla esilapha. Ngiyengiyele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo, lawo uthole uthando omqotho, iqome ngezinqanje ziqonde ngakini.
Uma ngimbona yaphaphatheka, uma ngimbona shaya luvalo, uma ngimbona yaphaphatheka, uma ngimbona shaya luvalo.
Kome ntombaza, kome standa tana.
Akungiqome siphalaphala, akungiqome zinqande ziqonde ziye khona lekhaya. Ingoma emnandi, ingoma
kancube ulikhwa kancube esipha ke ingoma esiqedisela ke uhlelo lwethu kodwa singakehlukane ke sikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane wesihudo sekholera usuthethe umphefumulo womuntu wakuqala edolobheni lakoBulawayo. Idale lePhalamende lethule amalanga ekomiti emqoka kulidale e-Standing Rules, igama uChris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.